manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 13/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
security systems are fully aware of various antics at play and they stand ready to approach the deal
mutungamiri wenyika nebato rezanu PF Emerson Mnangagwa vaudza Politburo yavo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana
vanhu veZimbabwe tofuna kusumuka vanhu veZimbabwe tofuna kutaridzira murunyararo kutaridzira kuti hatifani zviri kuitika mademonstration anobvumidza nobumbirira mutemo wenyika
asi vanopikisa vanoti vane kodzero yekuratidzira uye havasi kuzoponderwa musagi samangoi
nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira dzimwe ndedzekuramwa mabasa
vamwe vemasangano akazvimirira oga anoti vacharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vagodwin matanga voendeswa kudare repamusoro rehigh court vachinzi vari pemudzimai anonzi akaitwa akafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza Politburo yebato ravo kuti mauto nemapurisa akagadzirira kudzivirira nyika kune vanoda kukonzera kusagadzikana izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika pamberi pesarudzo dza2023 Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
vachivhura musangano wePolitburo vamunangagwa vati bato ravo ruda runyararo uye vana veZimbabwe vanofanira kubatana voramba kushandiswa nemapato anopikisa kuita zvemhirizhonga vati vanozviziva kuti mapato anopikisa achitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze ari kuronga mhirizhonga uye vakati mauto akagadzirira kuona kuti izvi hazviitike
to approach the deal with such mischief. Peace, unity, and stability must continue to prevail in our motherland, Zimbabwe.
Mashoko avamunangagwa anouya apo nhengo gumi nenhatu dzebato guru rinopikisa recitizens coalition for change dzinosanganisira nhengo dzeparamende vajob scala vanomirira zengeza west navagodfrey stole vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato iri muzvare mo blessing alley kunyatsime muna kubvumbi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato rinopikisa recitizens coalition for change vagift ostalo siziva vati havatenderani nemashoko avamunangagwa aya
zvinozikanwa pasi rese kuti citizens coalition for change inomira runyararo inomira kuchimudza upfumi hwevanhu vatema ndovatinomira ndozvinozikanwa ndozvatakanyorwa pahuma nyaya yerunyararo kusimudzira vanhu nyaya yekuti vanhu munyika muno muite shanduko ndo nyaya dzatinomirira kana maita shanduko hweza ndevezanu ndoetiri kusiyi kana kumavambo kusiredhoni tigone kugara tese munyika nekuti chese tiri maZimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri werimwe bato rinopikisa Movement for Democratic Change vaWitness Dube, vati vamunangagwa havasi kutaura chokwadi kana vachiti mapato anopikisa ndiwo anokonzera mhirizhonga munyika.
ZANU PF kutaura kwaimboita waimbove mutungamiriri wavo Robert Mugabe ndiyo ine madegrees of violence, ndo ine nhorohondo yekushandisa chisimba kuti inge ichiwana rutsigiro kuvanhu.
Vakafanira kubata chigaro chemurongi wemusangano muTriple C vaAmos Chibaya vati veruzhinji munyika vanofanira kuratidzira murunyararo kuramba mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU PF.
Izvozvo hari kuri kuzvirega zvichiramba zvichiitika muno munyika. Vanhu veZimbabwe tofanira kusumuka, vanhu veZimbabwe tofanira kutaridzira murunyararo, kutaridzira kuti hatifani nezviri kuitika. Mademonstration anobvumidza nobumbirira mutemo wenyika. Nyika yose tofanira kusumuka, nyika yose tofanira kutaridzira zvine runyararo, kutaridzira kuti tiri kufara nezviri kuitika kuhama dzedu dzakasungwa dzisina mhosva dzakapara.
Vamunangagwa vatiwo nzara iri muAfrica inokonzerwa nenyaya yehondo yeUkraine neRussia, asi vakati hurumende yavo iri kutora matanho ekuti nyika ikwanise kuwana chikafu chakakwana. Vati semuenzaniso, mwaka unotevera nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa pagore. Asi vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vati hondo iyi yakatouya zvinhu zvave kuipa munyika, uye hurumende ine zvimwe zvainokwanisa kuita kwete kungonongedzera kunyaya yekurwisana kweUkraine neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gwadzikwa vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi ndiko kunoita kuti vanhu vatsamwe zvakanyanya, uye kunogona kukonzera mhirizhonga.
Nenyaya yekushupika nenyaya yekutambudzika kuchiva mune munyika nekoma kwaita upenyu, vanhu vakutofamba vakatogumbuka zvokuti vakangodenwa padikidiki vanogona kutoita mhirizhonga.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzinyorese kuvhota pamwe nekutsvaga rutsigiro kuti bato ravo rikunde zvine mutsindo musarudzo dzegore rinouya. Vatiwo vanofanira kuona kuti pavanhu vakanyoresa kuvhota nhengo dzebato ravo ingani, vachiti izvi zvinobatsira kugadzirira sarudzo dza2023. Vakurudzira vanhu kuti vaende kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti here pachirongwa chekugwanhura matunhu ekuvhotera chedelimitation icho chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kutanga musi wa17 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti acharonga kuratidzira sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika, achipomera hurumende mhosva yekushandisa mapurisa nematare kumpunyikidza kodzero dzevanhu. Masangano aya atumirawo nhuma kunotaura nehurumende yeBotswana nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakokera nhasi muHarare sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mtasa vati zvinhu zvaipisisa munyika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, nekudaro vanhu vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo kuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tine nzira dzakawanda dzaticharatidzira nadzo, dzimwe dzenzira asi nzira dzose tichaita murunyararo sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Nzira dzose dzatichashandisa ndidzo nzira dziri mubumbiro remutemo. Dzimwe ndedzekuratidzira dzekukoka vazhinji kuti tipinde mumigwagwa tichiratidzira, dzimwe ndedzekuramwa mabasa tichikoka vazhinji kuti ngatimbogarei tiri mudhorobha tichiratidzira. Asi tichatanga tatenderera sezvatatanga, tiri kutenderera kumaorganization ese tichitsvaka kuti vanhu vanoda kuti nguva ndeipi uye nzira yatichatanga nayo ndeipi, asi zvese zviri mumugwagwa zviri kugadzirirwa. Asi tichikurudzira hurumende kuti ngaibate vanhu zvakanaka, ngaigadzire ikonomi, ngaite kuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vataurawo pamusangano uyu vatiwo semakereke vari kutsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo, vachiti izvi zvinogadzirisa nyika.
Asi tiri kukurudzira makereke, tiri kukurudzira vazhinji ruzhinji rweZimbabwe kuti vasimuke vaite zvese zvinotaurwa nemutemo nyika zvinotaurwa neshoko raMwari, vapinde mumugwagwa vachiratidzira murunyara haro va withdraw my services kubva kuma business people vano sponsor violence vagwadame nokuti isusu tinoshuvira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Va Fortune kuudzewe vanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vatiwonyadze kushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu munyika dzatekeshera.
Nyaya yekushungurudzwa kwema human rights defenders yaitika kwenguva yakareba chose. Chatakaona ndechenyaya yekuti ma human rights defenders akatorambidzwa kushanda muZimbabwe. Nekuti mpese pangosimudza human rights defender musoro, hurumende inouya ichituma mapurisa amasoja dzinonguva nemasiya kuti munhu yeye atorwe wotsakatiswa orohwa kana wosungwa. Izvozvo havisi kutifadza. Tine nyaya makesi akawanda akadaro atakarekodha kubva 2018 papinda new dispensation kusvika izvozvi, ende zviri kuiragidza kunge zvicharamba zvichienderera mberi.
Vakuhudzewe vatiwo vanoda kuti hurumende irase bhiri reprivate voluntary organization iro vanoti rakanangana nekumbunyikidza vemasangano akazvimiririra OGA. Asi vachitaura nestudio 7 vadarika gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vakaramba kuti hurumende iri kushandisa matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa, vachiti Zimbabwe nyika inotevera mutemo nekusunga vanenge vauchikora. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo mubepanhau reSunday Mail kuti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo nechekuita nemasangano akazvimiririra, vachiapomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson nyika dzino vashora mashoko emasangano akazvimirira awa vachiti kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika.
Mashoko ekuda kukurudzira mhirizhonga nebongozozo munyika yeZimbabwe, nokuti tinoziva kuti vaya vanoda kuratidzira mutemo uri pachena unoti vazviite kana vachinga vaziisa mapurisa, asi vakada kututsira chimoto nekuudza vanhu kuti vapinde nzira zvisina kutarwa pamutemo. Tinotaridza mamwe maitikira zvakaitika kumashure kuti zvose zvaizopedzisira zvaane kupwanywa kana kuti kukanganiswa kwemudziyo.
Asi vemasangano akazvimirira OGA vanoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo, hurumende yava kuda kuvambunyikidza senzira yekuti vasadzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court vachinzi varipe mudzimai anonzi akaitwa kafira mberi ari mumaoko emapurisa achibva afa kuchivhu. Magweta atura mapepa yekuti mhuri yemushakabvu iri kuda mari inosvika zviuru manomwe makumi manomwe nematatu zvine mazana manomwe nemakumi mashanu ekuAmerica, kana kuti 73,750 United States dollars. Mudzimai uyu Amai Sharai Mukaro vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika churu chemadhora. Mushure mekufa kwavo, Magweta akakumbira kuti pagarwe dare kana kuti paitwe inquest kuona kuti chii chakavauraya. Mutongi wedare raMajor Street kuchivhu vaHenry Sande vakazeya nyaya iyi vakabuda nemutongo wekuti Amai Mukaro vanogona kunge vakarohwa zvakaipisisa ndokuzofa nemadetective Stephen Dondo nevamwe vavo muna Gunyana gore rapera. Vakati mapurisa ari kupomerwa mhosva iyi vanofanira kumiswa pamberi pedare. Amai Mukaro vane vana vaviri uye vanonzi vairohwa mukamuri inonzi Dark Room. Detective Dondo vakaudza dare kuti vainge vaudzwa nemurume waAmai Mukaro, mufundisi Abiniel Mukaro, kuti vaive nechirwere chemoyo. Asi vachipa uchapupu vaMukaro, mwana wavo Ivy Mukaro namufundisi Nelson Chiramba dare vakati vainge vaudzwa nemufi kuti ainge arohwa zvakaipisisa pasi petsoka. Ongororo yavana chiremba yakati vakafa nekurohwa zvakanyanya zvakapa kuti rimwe ropa ravo rigwambe. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta remhuri yaAmai Mukaro vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Dare rakatonga kuti pane mukana wekuti mshakabvu Sharai Mukaru. Kufa kwake kunogona kwakakonzereswa nemapurisa mushure mekunga arohwa. Dare rakaonawo futi rikati umboo hwakabuda kubva kuna chiremba unoratidza kuti munhu akarohwa pasi petsoka hapaburitsi umboo hwekuti munhu arohwa. Saka mapurisa anogona kunge akarova mushakabvu pasi petsoka sezvinotaurwa. Vari kuda kuzoviga umboo hwacho hwekuti munhu akanga arohwa kuti usaoneke. Dare zvekare rakataura kuti nyaya yekushayika kwaSharai Mukaru yakanga isina kuferefetwa zvakanaka nemapurisa.
Nechikonzero chei?
Nekuti mapurisa epachivhu, pachivhu CID, vanova ndivo vaipomedzerwa murufu rwake. Ndivo vakanga vatora nyaya iyi vari kuiferefeta. Saka naizvozvo dare rakataura kuti panofanira kuitwa macriminal investigations kuti paonekwe kuti mapurisa ari involved munyaya iyi haana kupara mhosva yekaupebe homicide. Dare rakabva rati zvekare mainvestigations aya anofanira kuitwa nemapurisa asiri muprovinsi yemashonaland east.
Mungaziva kuti mapurisa anopeta rini urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuti itange kunzwikwa zvakare kumatare?
Handingazivi kuti mainvestigations anokomplitwa rini nekuti anoitwa nemapurisa. Saka naizvozvo I can't say kuti anokwa rini kana kuti anopera rini, but tinotarisira kuti anoitwa nekukasika.
Ko pane chiri kuitwa here kuti mhuri iripwe?
Mhuri yemufi yakaisa masamanisi muhigh court. Havari kuda kuti vabhadharwe mari. Na commissioner general na minister of home affairs nemapurisa ari involved munyaya iyi. Mari ye loss of support yekusupportwa kwavaitwa nemushakabvu asati ashayika nekuda kweconduct yemapurisa.
Vatinashe chinopfukutwa vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vapiwa mukano wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaChere nemutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Issa muna 2016. Dare raMajor Street rakamboferefeta firo yavo rikati vainge vadonha vega kubva mumudurikidzwa wemakamuri echinomwe yeJamerson Hotel muHarare. VaChere navaMasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti kuda kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri weArtus muzvare Christine Kayumba tikatanga nekuvabvunza nezvavaChere.
Dare repamusoro nhasi ratambira chikumbiro chakaitwa negweta ravaRobson Chere, amai Beatrice Mutetwa, chekuti vaChere vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Saka dare rati vabvise mari inoita 60,000 RTGS. Izvi zviri pachena kuti nyaya vari kupomerwa haina udzamu hwakadaro. Ndiwo mashandiro ehurumende yedu kutonga nedemo. Chavo ndechekungovhiringidza nekushungurudza ani naani anorwira kodzero dzevanhu munyika.
Zviga zvavatemerwa pachibatiso chavo ndezvipi?
Uye zvekare vanzi vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo kumaoko emapurisa. Pamusoro paizvozvo vanofanirwa kunoripota kumapurisa kamwe musi wechishanu wega wega pasvondo. Isu sevarairidzi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tazvitambira hedu nemufaro, asi nzvimbo yeJeri haisi nzvimbo yekuti munhu asina mhosva anofanirwa kuwanikwa achigara ikoko. Tinongoramba tichichema kuti kumbunyikidzwa nekusapiwa kodzero kwevashandi kunofanirwa kupera muZimbabwe.
Konyaya yemutungamiri wenyu vaObert Masaraure yave papi pari zvino?
Tiri kungovimba kuti muzuva remangwana tichadzokera zvekare kuHarare Magistrates Court uko vaObert Masaraure vanenge vachiudzwa kuti bail ruling yavo inenge yakadii.
Ndingada kutarisawo kuti iko kusungwa kweutungamiri hwenyu panguva ino hakusi kukanganisa here nyaya dzekurwira kuti vashandi vawedzerwe mari?
Kusungwa kwevatungamiriri vedu hongu kunotikanganisei zvishoma kurwira kuwedzerwa mari kwevashandi. Asi zvakadaro dzinenge dzichingori hondo dzedu dzose dzatinenge tichirwa.
Mutevedzeri wemutungamiri weAltus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunhare muHarare. Panguva iyo mitengo yeusavi iri kuramba ichikwira munyika, sangano reLove for Africa riri kuVictoria Falls rakabatana nesangano reMeta rekuAmerica rinoti rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari vekumaruwa kudyara muti unonzi chaya, uyo usingadhure uye usingatore nguva yakareba kuti mashizha awo aitwe usavi. Mumiririri wesangano iri vaSilent Kaseke vanoti vari kushanda zvakare nezvipatara zviri muVictoria Falls nekubulawayo mukudzidzisa vanhu kuita magarden echirimwa ichi chinonzi chinovaka muviri. VaKaseke vanoti muti uyu unobva kunyika yeMexico asi unowanikwa nekukwanisa kudyarwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaKaseke nezvenyaya iyi.
Chaya tree chimuti chakabva kuMexico. Planti iyoyi ine mavitamins akakosha mumwiri memunhu. Ine calcium inokwanisa kuti tivakire mabhonzo. Ine iron inoita kuti ropa redu ringe rakanaka. Ine vitamin A inoita kuti maziso edu aone zvakanaka. Ine vitamin C inoita kuti miri yedu ikwanise kurwisa zvirwere zvakawanda. Saka tichazoda kuti tidzidzisane zvakati wandei maererano nekuti chaya inoshandiswa sei uye inodyiwa sei kuti tikwanise kunge tichizvirapa zvimwe zvirwere, nokuti iyo pache zvayo mushonga zvakare unokwanisa kuti urapewo zvinhu zvakati wandei.
Muti uyu unotora nguva yakareba sei kuti ukure?
Muti uyu ndingati ukangoudyara miti yaye 3 months vanhu vakwanisa kutotanhatanha mashizha vachiita usai.
Unobikwa zvakangofanana nemavheji here?
Wangu unobikwa zvakangofanana nemavheji, asi tinokurudzira kuti kana muchiubika munoubhoila kwemaminitsi akati bhikozi pane kamwe kamukaka kanobuda tinoatumidza kuti macyanogenic compounds. But the moment you boil it they all disappear.
Saka munoti vanhu vafashaidze?
Ehe, tofashaidza. Then kana tichine tafashaidza zviya, mvura yedu iyo yatasara naiyo inotori nemavitamins akakosha andaa ndichitaura aya, haina kana chipomerwa, haina kana poison yainenge inayo.
Unokwanisa kuwanikwa uchidyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana here?
Muti uyu unokwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndingatoti kana uchirarama muBig Falls nokushayikwa kunoitwa mvura muBig Falls zvinotoda kuti dzimwe nzvimbo maruwa anemvura akanaka, anemvura inonaya zvakanaka, unokwanisa kuti ubate.
Mataura zvakare kuti munoshanda nechipatara, muri kushanda navo sei?
Pari zvino tiri kushanda neVictoria Falls Hospital, then tiri kushanda zvakare neUnited Blue Hospitals. Takaisa plantation ikoko. Tine tarisiro yekuti miti yedu iko zvino izvi yatikurei zvatinofungidzira kuti supply yacho haizoshota. Saka zvataa kuchizoita manje, taakuenda tichivapa dzidziso mumakicheni avo, tichidzidzisa machefu avo vanobika, tichidzidzisawo vana mukoti vanodawo kudya chaya kuti inobikwa sei, zvii zvainotibatsira nazvo. Tinogona kuidya zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti tinogona kumwa tii yechaya, tinokwanisa kuita usavi wechaya, tinokwanisa kuisanganisa zvakare nenyama. Mabikira atinongoita chomolia tinokwanisa kuti tidye chaya saizvozvo.
VaSilent Kaseke vesangano reLove for Africa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuVictoria Falls. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSri Lanka vaGotabaya Rajapaksa nemudzimai wavo vatiza munyika iyi vachishandisa ndege yehondo mushure nekuratidzira kwakasimba kwange kuchiitwa nevanhu kuti vasiye basa. Mauto anoti mutungamiri wenyika aenda kuupoteri kuMaldives. Anga achitarisirwa kuzivisa nyika nezvekusiya basa nhasi, asi vanhu vabva vatangawo kuratidzira vari pamuzinda wemutungamiri wehurumende vaRenil Wickremesinghe vanzi vave kutofanobata matomu vachiti vachasiya basa kana pave nehurumende itsva. Vanhu vari kuratidzira nenyaya yeuori nekusamira zvakanaka kweupfumi. Vakuru vakuru vehurumende yeRussia, Ukraine, Turkey neUnited Nations vari kutarisirwa kusangana nhasi muInstanbul kuTurkey kuti vaone kuti Ukraine ingabvumidzwe sei kutengesa chibage kubva kumahombekombe kwenyanza yeBlack Sea. Kurwiswa kweUkraine neRussia kwapa kuti Ukraine itadze kutengesa chibage, mafuta ekubikisa nefotreza zvakwidzwa mutengo yezvinhu zviri pasi rose. Russia inoti iri kutyira kuti dzimwe ngarava dzinogona kushandiswa kupinza zvombo muUkraine nekudaro dzinofanira kuongororwa. Asi Ukraine inoti haidi chibvumirano chinonza mauto eRussia munzvimbo dzinotakurirwa zvinhu munyika iyi. Nekuda kwekudzikira kwaita ukasha hwedenda reCOVID-19 uye kubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba yekuzvidzivirira denda iri, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaJona Masia vodzosa zvakare makwikwi avo enhabvu yemuzvikoro zvesendekerai kumusha kwavo kwaGutu. VaMasia vachange vachitungamira chirongwa ichi nechishanu svondo rino. Pakuparurwa kwemakwikwi aya muna 2016 asi vakazombosendekwa kubva muna 2020 nekuda kwedenda reCOVID-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Hungu ndine urongwa huriko musi wechishanu vikino hwekuti pave nenhabvu yebhora pachikoro pamagombedzi secondary school. Pachange pari kutambwa mutambo nezvikoro zvinokwana kuita zvishanu. Aya makwikwi akatanga kubva 2016, 2019 ndokubva zvambomiswa zvazvo neCOVID. Saka iye zvino rwatova rwechitatu tichiita mutambo uyu wekuitira zvikoro zviri munzvimbo yandakakurira.
Chii chakakusundai kuti munge muchibuda neurongwa ihwohwo hwetournament kana mutambo wenhabvu?
Inini chakandisunda chekutanga, ndakati ndadzokera kumusha ndamboshanya zvangu ndichibva kuno kuAmerica, ndakaona kuti zvikoro zvedu hakusina macompetition akanyanyokuwanda anoitwa. Ndikati ndadii ndaitawo chimwe chinhu mudunhu rangu randakakurira kuitira kuti vana vari kuenda kuzvikoro vawane zvekuita uye talent yavo ionekwewo vachitambira zvimwe zvinhu zvine musoro. Uye ini ndiri kuno kuAmerica ndinodzidzisa nhabvu mucommunity yangu, saka zvinhu zvinondifadza zvikuru zvendinoda kuti ndione zvichiitwawo kuno, zvichiitwawo ikoko, ndichivanyeurirawo tumwe tunhu twandiri kuona kuno. Saka ndozvakandisunda kuti dei zvaitikawo kunzvimbo yekwedu, kunyanya munzvimbo yekwamagombedze kwaGutu.
Pane mibayiro here inotarisirwa nevachapinda mukukwikwidza uku?
Hungu, mibayiro iripo. Mibayiro yandakagadzira inopiwa timu inenge iri pekutanga, kwozoita yechipiri, kwozoita yechitatu. Saka tongoti sepekutanga vanenge vatora mukombe vanowana full kit soccer uniform yebhora. Vanenge vatorawo pechipiri vanowana mubayiro wemari, kwozoti vanenge vatora pechitatu vanowana mubayiro wemari. Tingatoti pamutambo uyu tiri kutine madefending champions, chikoro chinonzi Chitsa Secondary School. Saka tikuda kuti tione kuti zvichafamba sei, kuti ndivo here vangatora futi zvemukombe kana kuti vachatorerwawo nechimwe chikoro. Zvikoro zviri kupinda mumakwikwi ndezvekusekondari. Tine zvikoro zvishanu kunoti Magombedzi Secondary School, Gomba Secondary School, Ruti Secondary School, Gudza Secondary School uye Chitsa Secondary School.
Mune tarisiro here yekuwedzera zvikoro?
Hungu, ndine tarisiro yekuwedzera zvikoro. Ndingati pandakambochanya zvangu kumusha, pane maheadmaster ekuma primary akatotiwo, ko isu watisireiwo, wadi matiitirawo kamutambo kedu tiitewo competition yedu.
Imi muri muno muAmerica, urongwa uhu muri kuita muri semhuri yekwaMasiya chete iri muno here kana une madzisawira amuri kushanda nawo?
Sekukura kuri kuita mutambo uyu tingagona kuzobatsirana, asi urongwa huripo nechishanu uye nehwatakaita makore saya taandichingoita semhuri yekwamasiya semunhu ane chido chekubatsira kwatakabva uye ndoda kungoti ndinotenda vatungamiriri venzvimbo yandinobva vari kundibvumidza tiri kushanda zvakanaka zvisinei nezvematongerwo enyika asi tinoremekedza vatungamiriri vari munzvimbo mandinobva uye zvinhu zviri kungofamba zvakanaka aiwa tinozvitenda
naiyoyi nyaya yava Masiya tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Besinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini zedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapolisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxelo hlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapolisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele babalimaze. Sike saba lekhesi enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo khona kuselobhenguni lobhenguni awesi kube sokusuka abantu ababulalana ngoba beyimu mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo kodwa bebehluleke ukuthi bachazulelo daba bagcine belimazene abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha sikezabarekhesi ephumula od lapha ujaha okade nata lentombi yakhe baxabana phanaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu babebekwedisele bendawonye bebanye bazigqokele amakhasi bebenzani bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikutshabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube lanxa nje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokheya.
Isimo somnotho elizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana. Abantu ngaphakathi bazondile, bazondiswa kuyini, bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani? Ezimulini abantu kabala kuhle, ezimulini abantu abalamali, ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo. Kholokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi, abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo. Omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona mbekaba abakhwedisa khona abese khiphe lulaka lwakhe loluyalo lokuthi umkhono womngawumphathanga kuhle agcinele ukukhiphela emuntwini emtshaye emlimaza embulali. Kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi. So abaningi bagcina begcekeza ezindlini zabantu, bagcine bengena ezindlini zabantu, bangafika ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbekawulamali abayidinga babese bekubulala. Ufica ukuthi nezimulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukele esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abese khiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala. So basically i-trigger lokhu esingathi khonakhona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe, yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba, amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli, uJenet Dimigu, uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro. Abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, umnumzana Robson Chere, ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula limali kumele uChere ayechiya ipasipoti yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016, okulicala eletheswa njalo umkhokheli we-ATUS umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS asila mdlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo phecelezi ngesilungu bathi i-living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende. Kodwa-ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla, siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapho ayichiye khona isiphambili, laye kafika ahlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-Okthoba 2018 size siyethola ama labor rights esefakwe ku constitution kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumeni ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba iconstitution u-1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleka ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kade hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa uyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabe
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho kulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisasbanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le Court Park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to emasupermarket. Amasupermarket seduru okunye okunzima ama price angkhona vele haya haya kusathengeki ngisho. So we RTGS ona le bekusenza nge black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzini nama shop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka
isikwala so sithengiswa phandle umnumzana Max Bobo uhlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe
hayi sibili kunzima kakhulu mina ngizobona imizekeliso ngesinkwa abona isinkwa sesidura kabi emashop khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola ithukele i $2 5 rand phandle $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeka edolobheni lakobulawayo imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo umnumzana Zibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho
igrocery phandle ichiphile kulaphakathi lawe nxa uthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyele hhayi phandle kurayithi ngoba emashobhu uvela kuyenzi kuyadula even lama-rent azangikhona adula even lezinto zangikhona ziyadula konke kuyadula so sesibomba ukuthi phandle mbona yikho lapho kungcono khona ungaswelani uthola konke mpuphu chukela amahlamvu akoni lezigqosi esitengaphandle
unkosazana Karen Gomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS uthi kabasoli abathengisa phandle
because phandle izinto zichipa and phandle akula ma-queues abantu bahamba besiyawonta nge-RTGS anti ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS so abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abahola i-RTGS so ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngama-cards abantu so that umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than ne-20 cents or 40 cents or 30 cents so that bathole i-US dollar.
Abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela bathengi ukuzana Mildred Singo ngumanaja we-OK supermarket kobulawayo
into esikhona kulezi nsuku yokuthi i-business is very low abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngeswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands so it's now affecting us as the community factor. Business these days is very low. Iqinise ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyadensa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasoze bekwanza ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu badensa phandle befuna ama-rands lamadola
ukugugudeka komnotho kuyaphambili kwele Zimbabwe abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba le-chronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa, isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili, isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha, njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu, ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivama ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule difference akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguqukele lutho nje entengweni ezimpahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi, ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umithetho yakhona ngathi imithetho yana yabosabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ixotshe iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa ye.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenze elemelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lweyomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vota kana ukhethwa kwenzayo abantu uyabe funa ukusebenzisa imali ayidindayo, iprinting yalapha. Nxa kuzakuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyakeza okwakhathesi mfowethu. Angiboni ukuthi uMthuli Ncube lo John Mangudla lo Emmerson Mnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Kul Livestock Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umongameli Joe Biden wele Melika ufike namhlanje kwele Israel uhambo lwakhe lokwethelela lelo lizwe wensuku ezintathu. Ukhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zelelo lizwe kanye leza komakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabe Melika abavalelwa nguhulumende wele Saudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe. Lapho akhangelelwe ukukwenza ngemva kokugqiba uhambo lwakhe lokwele Israel. Kodwa incwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwele Saudi Arabia ziza kuqhela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, ngoba abakahulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkamba zebuthola kwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano oweNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza ele Mali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi phose amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wele Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha obusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane woqhuqhulo wemalaria owemaskaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba oguqela lehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ofuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit yonale ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube lencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikho singola siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuna uzohambe through ama-waiver. Ama-waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncediswe ligqwetha.
Hayi angincetshwanga ligqwetha, siyifakele ngoba uhulumende noba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthini. but bona bas encourage ukuthi singene kuleyo nto. So aso magqwetha uyahamba uhambe ku system ku website ye VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iya break. So ngenza lokho uqeda lapho uyabhadala i-1550 so date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi, abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke, ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengani uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabekhayela each paper lona lalosubmithele.
Singathi uhulumente weZimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho, uyalinceda yini? Sizolongazana uthi uyazama ukuthi alincede.
Hayi, asikamuzwa babuduba, asikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe. Angikholwa, angazi mina, kodwa asikaze simuzwe.
So singathi-ke nxa kungahamba kuhle uzahlala khonapho kule South Africa, kungekele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kulo?
Nxa kwehlule, kuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya baduba, asiyabe sesingalayo i-option. Lapha ngithi sincengile kusemzini yabantu, ungazaki ukuthi uthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni. Ngoba usungabotshwa lokubotshwa, usufaka irekhodi lento zakho eziyabe zihamba kuhle, usuzifaka amarekhodi amahle. Labantwana thina ungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala.
So singathi kungahamba kubi sibili labantwana bazathola zina.
Abantwana besikolo ukuthi asikwazi, abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit, but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi labo bazaba-accept, asikwazi ukuthi kuzahamba njani. Kutho ukuthi abantwana abanye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya.
Kodwa ubolongazana uhulumende weZimbabwe inganceda njani khonapha nkulu?
Hayi babaduke, owakithi angikwazi ukuthi singathi anceda njani. Kunzima, wathi vele sisenga khonapha emapasipotini. Kungcono nje kulezi nsuku ngoba kuthi amapasipoti sebesithathwa, ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafeliswa ukuthi babengala amapasipoti. Bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni, njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane. Manje asikwazi njengbanakona balengani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana. Anxa yikho esingakubonga kokuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphangisa, but okwedlula lapha angiboni ukuthi kuyini uhulumente bageza, ngoba nguye uhulumente weza abantu babaleke babuye ngapho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ngulube. So-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha.
Hayi, akukho ngakutsho ukuthi babaduke okuningi. Uminister ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lobe engacaci, kodwa uyatsho abantu abanama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya, ba-aplaye ngezihlobo. Maningi amanye ama-visa options akhona. Xa ulesihlobo, nxa usebenza, nxa utshadile, nxa ulo mntwana ozele, lo mntwana walapha ubekucacisela ayizolo ntambami bephuma ngakho, but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye, but kungcono ukuzama kulokuthi uvele ukhalale. Lawa amaweva wona lala siyazama, sidliwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying. Kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani, kodwa kumele sizame. Ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplayayo, angazi ukuthi abantu sebekhalele, kodwa okungcono ukuthi uzame phela, wehlile kuzamile.
Ye, singathi weva le ngenjani?
Hayi, weva iweva phela zi-different babudube, uyaweva different, but iweva is an option ukuthi ubypass izinto zonke ezikhona, ikakhulu yona lincwadi yelebha. Phela kufuna incwadi yelebha, njengama-special skills bayahambe elebha bayi-approve, baphiwe incwadi ye ukuthi bayakhwalifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha banika incwadi yona leyana. So ma ungalayo incwadi leyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-travel permit ungeke uyithole. So iweva indlela yokubypassa one of those things, lakho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance, uyakubalekela into ezinjalo.
Umnumzana Sipho Ngulube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.